manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musuwe muvhuro ndira 1 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi tichivimbawo kuti mava nezuva regoredzva rakanaka. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri mumusoro edu enhau muzuva ranhasi kwese kwamuri mungave muZimbabwe, South Africa, Botswana, Mozambique, Malawi, Zambia, Britain, Australia, Canada, America nedzimwe nyika dzose. Munyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora vanoti mubato ravo reMDCT hamuna vanhu vari kuramba mubatanidzwa weMDC Alliance sezviri kutaurwa nevamwe vari mubato iri. Mutungamiri weNational People's Party amai Joyce Mujuru vanoti kunyanga hazvo vari kufara nekusiya basa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe havana mufaro nokuti vose vaishanda navaMugabe pamwe nenzira dzavaishandisa kutonga zvichiripo. Indwe mimwe emisoro enhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa weMDC Alliance unonzi waita zinyekenyeke zvichikonzerwa nekusawirirana kunonzi kuri mubato reMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai pamusoro pemubatanidzwa uyu. Zvinonzi vamwe vakuru vakuru muMDCT vasiri kuwirirana nepfungwa yekupinda mubatanidzwa uyu vari kuudza nhengo dzebato iri matunhu kuti dzisatambira pfungwa yemubatanidzwa izvo zvinonzi zvave kuita kuti mamwe mapato ari mubatanidzwa apererwe nezano. Vamwe vanoriziwo nezviri kuitika vanoti vamwe muMDCT vatotanga kutsvaga rutsigiro nechemuvhu kunyange hazvo mapato ari mubatanidzwa akagovana matunhu ekumirira musarudzo. Kunyanga hazvo mumwe vatungamiri vari muMDC Alliance vaJacob Ngaruvhume varamba kuti mumubatanidzwa wavo vakatarisana nekuparara vanotenda kuti mune matambudziko anofanirwa kugadziriswa achigarirwa pasi nekukasika nevatungamiri vemapato manomwe akaomba mubatanidzwa. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iye.
Isu sebato retransform Zimbabwe tiri kuti mubatanidzwa ndonzira yekupfuura mberi kuti nyika isununguke. Saka machallenges kana matambudziko anouya pachinhu chakakura kudai anotarisirwa, asi determination yedu kana sungano yedu nevana veZimbabwe ndeyekuti tichamira kugadzirisa zvose zviri kunetsa kusvika tanzwanana tokwikwidzesarudzo pamwe chete toihwina mubatanidzwa wotungamire nyika gore rino. Vana veZimbabwe ndo zvavakatarisira ende hatina choice kunze kwokuti tideliver back kuvana veZimbabwe. Saka matambudziko angavapo pano neapo hongu, asi matambudziko iwayo hatide kuti atibvise pachinangwa chikuru chatinacho kuti tisunungure vana veZimbabwe.
Pane vamwewo vari kuti makakatano ari mubato reMDCT nechekuita nekusagadzikana kuri mumubatanidzwa weMDC Alliance, munoti imi?
Ini ndingati zvangu handisi mutauriri weMDCT, mubvunzo wayo pamwenga anzwa zviri nani nevatauriri veMDCT. Asi chendingangode kuti nditaure ndechekuti isu tinotenda kuti mabato ese ari mubatanidzwa weMDC Alliance vane chisungo chinobve kuvana veZimbabwe kuti vaite chokwadi chekuti vashande nemwoyo yavo vese kuti tishande mubatanidzwa zvakanaka. Bato reMDCT sebato guru reopposition muZimbabwe rine same obligation kubve kuvana veZimbabwe kuti riite chokwadi chekuti rashande zvakanaka uye nemwoyo waro wese ine zviri pachena zviri transparent kuti mubatanidzwa upfuurire mberi. Saka hongu kukaita matambudziko kweMDC nemubatanidzwa uri pasete machallenges iwaya kweMDCT thati. Saka isu totarisira kuti kweMDCT nekumapato ese transform Zimbabwe MDC nima mapato ese ari mu alliance kuti matarisire kuti mwezi yavo mwoyo wavo wese zvakazara alliance kuti alliance ipfuure mberi zvakanaka.
Asi muri kukwanisa here kushanda pamwe chete nebato iro reMDCT matunhu?
Tingati isu hongu tiri kukwanisa kushanda pese kune mamwe matunhu, kune mamwewo tine matambudziko atiri kuona.
Mutungamiri weTransform Zimbabwe, rimwe remapato ari mubatanidzwa weMDC Alliance, vaJacob Ngaruvhume vari parunare neStudio 7. Asi munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora varamba kuti mubato ravo reMDCT mune makakatanwa uye kuti mune vanhu vari kuramba mubatanidzwa weMDC Alliance.
Ini handimbonyatsikuona kuti chikunyaya kunetsa vanhu avachii, nokuti muMDC Ngonzora vari kutaura iroro. Nyaya yabiyanetsa ndeyokuti kune mawhatsapp groups anopigwa nemunhu wese wese kusanganisira vanhu veCIO vanotaura kuisa manyongori vachitwista twista zvataurwa. Nyaya iripo ndeyekuti MDC yakagara munational council yayo ikati iyo ngatipe alliance nevamwe vanhu. Chasara ndechokuti tauye listi chauya navatipa panational executive iri kuuya. Iyo listi inotaura nezvokuti ma-20s ari kuenda kualliance ngaasiri kuenda kualliance ndeapi. Ndo zvasara, ndiyo purosesi yatiri kusara tiinayo muchemiiyoyo.
Asi chii chiri kuitawo kuti makakatanwa mubato menyu aramba aripo, nokuti tinonzwawo kuti nanhasi kune vamwe vari muutungamiri vari kuramba kutambira iyo nyaya yemubatanidzwe?
Kwete kwete, hakuna kana munhu wani ari muutungamiri asingadi mubatanidzwa. Nyaya iripo ndeyokuti pari kufanira kupedziswa chikamu chekupedzisira. Chikamu chekupedzisira ndechokuti utungamiri wese hunge uchiona kuti masisi ari kutaramira sei. Ndo zvatoda kugadzisa chete kuti kana maalliance akatadza kufilda, tinofanira tine munhu ari pastandby watinobva taisa ipapo. Nokuti zvinogoitika kuti panozoita maconstituents anozoita anoopposed.
Saka munotarisirwa kugara riini pasi kuti muzee nyaya?
Majesi edu angangova 12 na 13 January. Tapedza kuita meeting yeNational Executive neNational Council. Tobva taita musangano wemaalliance partners ose. Chakanyanya kukosha chaiva kuti vanhu vanzwisise ndechokuti kana takaita alliance hazvirevi kuti taapati imwe chete. Mapati anoramba aripo.
Vanga vari munyori mukuru weMDCT vaDouglas Ngonzora vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reNational People's Party, Dr. Runaida Joyce Mujuru, vanoti kunyanga hazvo vari kufara nekusiya basa kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, havana mufaro nokuti vose vaishanda navaMugabe pamwe nenzira dzavaishandisa kutonga zvichiripo. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Mujuru vanoti ivo nebato ravo pamwe nemubatanidzwa wemapato anopikisa wePeople's Rainbow Coalition vacharamba vachirwisa bato reZANU PF kuitira kuti munyika muve neshanduko chaiyo, kwete shanduko yekubata vanhu kumeso. Vanoti vanopikisa pavaiita slogan yekuti ngaende ngaende, vainge vasingareve kuti vaMugabe ngavaende vega chete, asi kuti vaireva kuti vaende zvese nebato ravo navose vaishandiswa mukumbunyikidza zvizvarwa zveZimbabwe.
Kana tikati pane vanhu vane uori vanga vakakomberedza Mugabe, vamwe vacho tinovaziva, asi ndivo vari kupembedzwa nhasi. Handiti mazviona. Saka isisi tiri kuti chasanduka ipapa chii? Hatina kuti Mugabe ngaaende saMugabe, asi tiri kuti huori zvisina kunaka zvanga zvichiitwa hatizvidi. Maybe we are here talking about the system, mafambisirwo ezvinhu.
Amai Mujuru vanoti haungagadzire chakaipa nechakaipa asi nechakanaka, asi vanoti zvisinei zvakaitika vakafara chose kuti mutungamiri wenyika avepo vaEmerson Mnangagwa vakazivisa nyika kuti sarudzo dzichaitwa nguva yange yakatarisirwa uye vave kutoita gadziriro yesarudzo idzi. Asi vanoti mitemo yesarudzo inofanira kusandurwa kuti pave nesarudzo dzakachena. Amai Mujuru vanotiwo mauto haafanirwi kupindira munyaya dzesarudzo.
Mauto anofanira kudzivirira chero munhu anofema ari muno muZimbabwe. Ndo vanochengetedza runyararo, atidi kuona mauto edu atinofungidzira kuti navo vari kutambura nezvazvichiitika vari kuti vaende kunotirwisanisa handizvo uye mabato vezvechiuto avafanira kuonekwa vachisarudza nyangwe muzano macho kuti sisu tinoda divi iri hatiridi nyangwe ndisiri muzano izvozvo hazvina kunaka.
Vanoti zvinokatyamadza chose kuti mauto nemapurisa emuZimbabwe ane mbiri yokugona basa kunze kwenyika uko anogaro shedzwa kunochengetedza runyararo kunyika dzakasiyana-siyana asi achiita mukurumbira wekushungurudza vanhu vemuno.
Aiwaka, ina ndifanire kutya musojeni, andifanire kutya mupurisa nokuti monawo mai vangu, ihanzvadzi yangu, munin'ina wangu, mwana wangu. Saka masoja, mapurisa, basa renyu ririmo maerano neconstitution kana kuti gwaro mutemo mukuru weZimbabwe munotouziva kuti basa renyu nderekugara kumakamba, basa renyu nderekuunza runyararo, basa renyu nderekuona kuti zvinhu muno muZimbabwe zvakagadzikana, kwete kuti ndimotanga kusagadzikana kwerunyararo munyika, kwete.
Mukuru weZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Rwanya vaudza Studio 7 kuti kupindira kwemauto munyaya dzematongerwo enyika hakuvashamise nekuti mauto emuZimbabwe aite basa rawo zvine unyanzvi.
Mauto etinawo aya, vakuru vakuru vemauto etinawo aya, mapolitical soldiers, asi maprofessional soldiers. Mapolitical soldiers pakuti vane bato ravo rinonzi zano ravairwa naro hondo yevari kuzanla. Saka haukwanisi kupatsanura zanla nezano kana kuti zipra nezapu. Saka chinhu chikuru chinofanira kuitwa ndechekuti vanhu vemauto vanokwanisa kushanda muhurumende, vanokwanisa kuita zvematongerwo enyika, asi havafani kuvhenganisa kana kubatanidza nyaya yavo yechiuto nenyaya yezvematongerwo enyika.
Vakawanda munyika vanochema nerekuti mauto ari kupindira munyaya dzematongerwo enyika. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vatereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 short wave, 15580 short wave, ne 6080 short wave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weNorth Korea vaKim Jong-un vanoti America inofanirwa kucherechedza kuti urongwa hwezvombo zvenuclear hwenyika yavo ndehwechokwadi. Mumashoko avo ekutanga kwegore, vaKim vayambira kuti vane batani rekuputisa nuclear patafura pavo. Nepfenyure yeterevhizheni yehurumende yeIran nhasi yati vanhu gumi vaurayiwa usiku mukuratidzira kwekupikiswa kwehurumende kwaitika matunhu akawanda emunyika kubva svondo rapera. Mashoko aburitswa aya haana kupa humwe umbowo hwakajeka hunoenderana neuwandu hwevanhu vafa. Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti Zimbabwe ichakatarisana nemutoro mukuru munyaya dzekuwanisa vanhu kodzero dzeutano. Nyanzvi idzi dziri kukurudzira kuti hurumende iwanise bazi iri mari kuti ikwanise kufambisa mabasa mugore idzva rino. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa nechekuita nekurwira kodzero yeutano neHIV and AIDS musangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatinashe mundawarara vanoti zvinosuwisa kuti mugore ra2017 kodzero yeutano kuvazhinji kwanga kusina. Vamunda warara vanoti mugore ra2017 veruzhinji vakatambudzika nekushaikwa kwemishonga nezvirwere zvisingatapuriranwi zvakadai segomarara neshuga izvo vati zviri kuparadza upenyu hweveruzhinji.
Tichitarisira gore ra2017 maererano nenyaya dzeutano munyika yeZimbabwe. Tinoona isusu kuti tichiri nyika chiri yakatakura mutoro takasana nezvizvi. Takatarisana nekuti madrugs nekurapwa kunoitwa kuri kuitwa zvirwere zvakaita zvese non-communicable disease ana cancer, diabetes, zvekuramba zvichinetsa nenyaya yekuti zviri kuparadza upenyu hwevanhu vakawanda. Asi zvipatara zvedu zviri kuwanikwa zvisina mishonga yakakwana izere nemishina yemhando yepamusoro inova iri kushanda zvemazuva ano.
Vamunda warara vanotiwo vakafadzwa nekuwedzerwa kwemari yeutano mubhajeti ra2018 asi vari kukurudzira hurumende kuti isungedze simbe mugore rino kuwanisa veruzhinji utano.
Asi takaona kuti pakazoitwa bhajeti navachinamasa pane zvinhu zvakaimprovha zvishoma shoma maererano nemari iri kuiswa kuhealth care munyika yedu yeZimbabwe. Ndochinzva takaonawo chinenge chaimprovha kuti mari yedu inenge yawedzerwa. Asi toda kuti titarisire kuti pagore ra2018 aiwa tiwanewo utungamiri hwakadzama kuministry of health, tiwanewo kufamba kwakadzama panyaya yekuadhiresa zvirwere zviri kukanganisa zvizvarwa zvedu zvemuno muZimbabwe zvakaita sezvandambotaura zvecancer, diabetes nezvimwe zvakadaro, even kufa kuri kuita madzimai anenge akazvitakura pakupona kunge uchikwanisa kunge kuchigadziriswa.
Munyori musangano rakazvimirira reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaEvans Mastara vanoti munyaya dzeutano Zimbabwe ichakasarira zvakanyanyisa. VaMastara vanoti zvinosuwisa kuti kunyange mugore ra2017 Zimbabwe yakatambudzwa nezvirwere zvemudumbu zvakadai sekolera izvo zvisisawanikwe kune dzimwe nyika.
Chiri kumashure zvakanyanyisa. Tikataita the three pillars in efficient health system anova ivo infrastructure, manpower nematerial resources, tinoona kuti Zimbabwe ichiri yakasarira zvakanyanyisisa. Tichiri kunetsekana nezvirwere zvakaita sana cholera. Mukore uno muna 2017 takatomboita cholera outbreak, vanhu vakatorasikirwa neupenyu. Brain drain ichiri kucontinua, madokta nemanesi neamwe mahealthcare professionals achienda kune dzimwe nyika kunotsvaka chouviri vachisiya mapatients muZimbabwe.
VaMastara vatiwo kunyange vakafadzwa kuti nyaya yekurapwa kwemadzimai akazvitakura vana vari pasi pemakore mashanu nevatana pachena yakadzoswa mudariro, vakurudzira hurumende kuti isungedze simbe mukutsvaga mari ichashandiswa kuti zvibudirire. VaMastara vati kungoisa zviga zvakadai asi zvipatara zvisingawaniswi mari yekushandisa kutenga mapiritsi nemuchina hakuna zvakunobatsira.
Panyaya yekuti vana vane less than 5 years, vadzimai vakazvitakura nevanhu vane more than 65 years varapwe mahara. Iyi inyaya yakanaka zvikuru sezvo ichiwedzera access to health care. Inyaya zvekare yaitomboitiwa kudhara muzvipatara asi zvakazomisiwa nekuti muzvipatara modiwawo zvinhu zvekushandisa. Munodiwa mapiritsi, munodiwa magloves, munodiwawo mvura nemagetsi zvinobhadharwa. Saka kuti government ienforce kuti vanhu vararapiwe mahara, inenge ichifanirawo kuwedzera funding kuti zvipatara zvacho zviwane zvekushandisa. Otherwise tinoita dambudziko rekuti vanhu vanongoenda kuzvipatara vonoonekwa pasina mushonga, vonyorerwa kuti vanotsvaga mushonga outside, zvinova izvo zvisina zvazvinobatsira. Saka pada kuti panyatsotarisiswa ipapo.
Nyanzvi mune zveutano idzi dzinotiwo hurumende inofanirwa kuwanisa zvipatara mishina yechimanje-manje, mapiritsi pamwe nevashandi vakakwana kuti mabasa ezveutano afambe zvakanaka mugore ra2018. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vanhu vakawanda nhasi vashanyira mapako emuchinoi kudarika mamwe mazuva ezororo. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vapinda mumapako ane mukurumbira wepasi rose vagari vemunyika kwete vanhu vekunze kwenyika. Vanhu vavhakachira mapako echinhoi vanga vachiita zvakasiyana siyana zvinosanganisira kuona dziva riri mumapako rinonzi Fallen Pool iro rinonzi rinoyera, kushambira pamwe nekufara vachigocha nyama nekudya tunonaka. Mumwe wevashanyira nzvimbo iyi nhasi ndiamai Benhilda Svosve avo vanobva kukadoma. Amai Svosve vanoti vasarudza kuvhakachira mapako emuchinhoi nekuti kune nzvimbo yakakura yekuti vana vanotamba vakasununguka.
Kuno kutangotiwo ndokwakafura mhepo rege tingoindo ndokune kwakangosununguka nekwakangofuwa mhepo vana vanonge vachifarawo vachionawo.
Amai Svosve vanoti mapako echinhoi ane nhoroondo inodzidziswa muzvikoro zvekuti mwana wavo musikana aona zvaakadzidza kuchikoro.
Vamwe sanga vamwe mai vauyu ari kusekondari ari form 1 form 2 anenge achidzidzawo history achionawo zvinhu anenge achitondodza kuti mamai chakadai takambochidzidzawo kuchikoro.
Mumwe abvakachira nzvimbo iyi mudzimai anoda kudanwa kunzi amai Cleopatra. Amai Cleopatra vanoti kunyange zvinhu zvakaoma mari isingakwane vanoti vakazvipira kuti vaende kuzororo kunofara nemhuri.
It's all about season. Kutovavarira. I can't really say zvinhu zvanga zviri kumanageka because zvinhu zvazvakaoma. Period yakatooma zvino. So inyaya kungoda kuva pamwe chete nemhuri makasununguka and like I said gore riri kutanga.
Mumwe wechidiki uyo anga achishambira muduhwino riri pamapako echinhoi vaVincent Nyengerai vanoti vakwanisa kuenda kunoona mapako echinhoi kubva kwamutare sezvo vaichengeta mari iyi zvishoma nezvishoma gore rese.
Yekuuya kunosaiwana hedu nekuti takagara taigadzirira tatoitsvaga.
Vama kujonal chirenje vanoti vafarawo kuti mari yekupinda kunoona mapako yanga yakadzika zvanga zvichikwanisika.
Chinokezi inzvimbo iri quite hapana hapana vanhu vakazarazara musi mutauni kunhu kwatinenge tritoga plus pari chip pari affordable.
Tengo yacho inoitika you can afford it. Even muromba asina mari anokwanisa kuafford anokwanisa kubhadhara. Like pinda mpuu $2 pondo ukabvashayawo pondo just pidebo.
Bazi reZimbabwe Parks and Wildlife ranga rakadzikisa mari yekuona mapako kubva pamadhora mashanu kusvika pamadhora matatu uye mari yekushambira kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kana munhu ari mukuru. Vana vanga vachibhadhara dhora rimwe chete kushambira uye rimwe dhora kuona mapako. Mukuru anoona nezvemapako echinhoi vachishanda nebazi reZimbabwe Parks and Wildlife vaJohannes Monetsi vanoti vanofara kuti nzvimbo yavo iri kukwanisa kukwezva vanhu vemunyika. Vamunetsi vanoti zvakakosha kuti vatange kufadza vanhu vemunyika kutanga vozotevera vekunze sezvo vakawandisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Rimwe gweta rinorwira kodzero dzevanhu rashora zvikuru kurohwa kunonzi kwakaitwa nhengo sere dzesangano remutwakadzi Republic Party dzakaratidzira pamberi pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa dzichiti vanofanira kugadzirisa zvichemo zvevamwe vanhu muMatebeleland panyaya yegukura hundi. VaMnangagwa vainge vari kugungano rekereke kuZimbabwe International Trade Fair neZuro pakaratidzira vanhu ava vachibva vaendeswa kukamba yemauto yeBrad Barracks uku vanonzi vakarohwa. Vasere ava vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika kana kuti undermining the authority of the president. Gweta vachishanda nesangano reHuman Rights Watch vadhewa mavhinga vashora zvikuru mashoko ekuti vanhu ava vakarohwa muhurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Zvakaitwa kuvechidiki vemutwakadzi hazvina kunaka. Zvinoshorwa zvikuru nekuti kutyora mutemo, bumbiro remutemo renyika reZimbabwe rinopa vanhu pachena mvumo yekutaridzira murunyararo zvisina mhirizhonga. Nekudaro vanhu vaitaridzira kuna vaMnangagwa vachikumbira nyaya dzekukura hundi kuti dzigadziriswe vaisafanira kurohwa kana kushunguzwa kana kusungwa nekuti ikodzero yavo. Izvi mucherechedzo wekuti zvichida hapana shanduko kubva pane zvataiona panguva yavaMugabe pane iko zvino zvatava navaMnangagwa. Ndoramutsiko guru.
Asi vamwe vanga vachiti pada vanenge vairatidzira vasina kupuwa mvumo nemapurisa nekudaro vanenge vaichikora bumbiro remutemo.
Kwete, vanokudaro havazivi mutemo. Isu magweta tinokutaurirai pachena kuti hakuna mvumo inodiwa kuti vanhu vataridzire murunyararo. Izvozvo manyepo. Chokwadi ndechekuti kodzero dzevanhu dzinoti vanhu vanogona kungotadzira murunyararo chero havafaniri kupuwa mvumo nemumwe munhu. Kana uchinge wapuwa mvumo hakuchisiri kutaridzira. Kwava kutaurirana. Saka hapana mutemo wavakatyora vechidiki vemutwakazi ava.
Gweta vachishanda nesanganiro Human Rights Watch vadhiwa mafinga vari parunare muHarare vachitaura naBlessing Zulu Studio 7. Munhau dzemitambo. Gore ra2017 rakave gore rekufara pamwe nekusuwa munyaya dzemitambo, asi kufara ndiko kwaive kwakanyanyisa. Michael Kariati anotiudza zvakaitika.
Gore ra2017 rakatanga zvakaipa apo munandira chikwata chenhabvu chemaWarriors chakashanya kuGabon kumakundano eAfrica Cup of Nations ndokudzoka kumba nechimbi chimbi mushure mekubuda nepoint imwe chete chete kubva pamitambo mitatu. Rwendo urwu haruna kufamba zvakanaka mushure mekunge chikwata ichi chakadamburwa 2-0 neSenegal ne 4-2 neTunisia mushure mekunge vamboita mangange 2-2 neAlgeria ndokupedza vari pachinhano chegumisira mugungano iri. Izvi zvakakonzera kudzingwa basa kwaimbove murairidzi wechikwata ichi Kalisto Pasua, kunyangwe hazvo vamwe vakaita sava Bernard Madamumbe vachifunga kuti murairidzi uyu aifanira kuchengetedzwa.
Tinonyatsoona kuti pane direction, pane future pa national team. Saka Pasua ngaadzoke.
Asi kusuwa mumitambo hakuna kutanga nekugumira pachikwata chemaWarriors chete. Mutambi wetsiva ane mukurumbira Charles Manyuchi akapunzirwa pasi naKwadratilo Abdazorov weUzbekistan ndokutorerwa bhande rake reWorld Boxing Council resiriva. Chakanyanyoshamisa mumutambo uyu ndechekuti Manyuchi, oyo anozivikanwa nenyaya yekudambura vaanorwa navo, akarohwa maminitsi maviri nemasekondi makumi mashanu nemana mutambo uchangotanga. Pamusoro pezvo, chikwata checricket chemaChevrons chakarohwa mumitambo yacho yese yematest iyo vakatamba neWest Indies neNew Zealand. Kunyange hazvo chikwata ichi chakanorova Sri Lanka 3-2 mumitambo yezuva rimwe, maroverwo avakaitwa neSouth Africa mazuva maviri emutambo weTest waifarira kutora mazuva mana wakasiya vakawanda vachinetseka neramangwana emutambo uyu. Vateveri vechikwata chemaChevrons ichi kusanganisira vashingirai miti vari kurwadzikana zvikuru nemaroverwo ari kuitwa chikwata ichi, vachiti ivo yatove ngoma yemazuva ese kuti chikwata ichi chinofarira kukundwa.
Isusu semasupporters ecricket, cricket tinoda zvikuru, asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni, takutongobvunzwa kunzi dead nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Izvi zvakateverwawo nechikwata cherugby chemaSables icho chairohwa seri neseri makundano eAfrica Cup, umo chakarohwa pamusha neKenya, Uganda neNamibia ndokubuda munzira yekuenda kuWorld Cup ya2019. Chikwata ichi chakakunda mumutambo mumwe chete chete neSenegal, izvo zvakakonzera kuti vaive gurukota rezvemutambo vaMakosi Ntlongwane vadzinge bhodhi raiveko reZimbabwe Rugby Union. Asi chikwata chemaWarriors chakazogadzirisa matambiro achakaita kuAfrica Cup of Nations nekudambura Liberia 3-0 mumutambo wavo wekutanga wemunzira yekuenda ma2019 Africa Cup of Nations. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na8pm. Apo tiri kutarisa gore idzva ra2018 ratanga nhasi pamwe neshuviro yenyu yegore idzva ra2018. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonika ine mufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.